Vachita pivati vachapa mutongo uyu panguva shoma inotevera kunyange hazvo vasina kuzivisa musi mushure mekunge gweta reTPC vaobeishava nevanga vachitungamirira magweta vachavangu vaLouis Uriri vapa zvichemo zvavo kudare panyaya iyi. Vashava vabvuma kuti zvindo zvaitika mudare.
Taenda mudare tichiti isusu mutongi tibatsireiwo taita nhau yemurume anonzi Chavangu angwere kana anyuka sehoa tisingazivi kwaanobva nako uye kwaari kuenda, asi unhu hwake ndehwekuti ari kufamba achirikola mamembers eTPC kubva kuparliament, kubva kucouncil, zvinova zviri kunze kwomutemo. Saka tatidare tibatsireiwo musunge maoko emurume uyu aregedze kuramba achiita recall mamembers eTPC. Saka dare ranzwa chichemo chedu rikanzwawo zvataurwawo nemagweta avachavangu rikataiwo ndinodawo mukana wokumboverenga zvamataura nekumboitawo research yangu ndozokupai mutongo wangu. Saka mutongo unonzi waitwa reserved, tichazoudzwa kana waredi.
Mudare vashava vati gwaro rebumbiro remutemo rakaunzwa kudare richinzi ndereTPC riri kubudisa pachena kuti pane dzimwe nzvimbo mugwaro iri bato reTPC mari iri kunzi navachavangu ndiko kwavakafanobata chigaro chemunyori mukuru riri kunzi Movement for Democratic Change. Vashava vaudza dare kuti hazvigoni kuti mapato maviri aya anoti reTPC neremDC abatanidzwe, vachiti mapato maviri akato siyana uye akakwikwidza musarudzo dzenyamafuvhu zvakasiyana. Vashava vaudza vatori venhau kuti kuTPC vachavangu havazivikanwe, asi rimwe remagweta vachavangu vanxovani Stole vati hapana musiyano paMDC Alliance neTPC.
Hapana musiyano between the two. This one moved from what it is. Yakabva kwayanga iri ichiuya kwairi. So you cannot differentiate the two. It's just rebranding. Wachinja hembe auchinji kuti ndiwe zvauri. Kuna munhu akasarudzwa, even iye Chamisa ana kusarudzwa. Maybe mistake yakaitika ndeyekuti he is now bigger than the party, because munhu wese akutoti haachatauri slogan yepati, akutoti ngaapinde mukomana.
Vastole vati vamirira pachataurwa mutongo navachitapi. Magweta anga akamirira gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaWinston Chitando pamwe nevatungamiriri vematare esenate nenational assembly audza dare kuti achangoteverera nyaya iyi uye achagutsikana nezvinenge zvapiwa nedare. Vachavangu vakatanga kudzinga nhengo dzedare renational assembly, senate nemakanzuru muna gumi guru. Nhengo 42 dzemata renational assembly nesenate dzadzingwa navachavangu kusvika pari zvino, uye makanzura 66 munyika yese adzingwawo kusvika pari zvino. Asi dare rehigh court kubva chipiri chapfuura rakambomisa kwenguva shoma vachavangu kudzinga vanhu kusvika nyaya iri mumatare yapera kutongwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Maweri.